Muna anenga atanga kambani yake, anofanirwa kunge aitedzera mutemo wenyika. Kana asinga tedzere mutemo wenyika, afanirwa kunge aine license rekuti operate business iroro. Saka izvi zvinenge zvaakwari, ndiye muridzi webusiness, chasara kwaari kufuga kana kuwaridza. Asi ini semaonero angu, vanhu vanotanga mabhizimusi vazhinji vachona, vanotanga mabhizimusi kuti vaite mari. Asi vanozuva kuti patiri kuita mari tinofanira kunge tichiteedzera mitemo.
Saka imimi segurukota rinoona nezvekuendeswa kweupfumi kuvatema, pane zvamuri kuita here kuti munge muchishandawo nevamwe vasiri kunyatsonzwisisa kuti zviri kufamba sei iwo vemakambana?
Aiwa, zvandati ndoita, ndati mangwana na 8 o'clock kuJacaranda Room yekuRainbow Towers Hotel ndinenge ndiripo, kana paine vanenge vaine vachida kuvhunza kuti ko mutemo wakamira sei, ndinenge ndakuvaradza kuti verenga musection yakati kana kuti verenga section yakati kuti vanatsonzwisisa mutemo. Pane kuti vaite zviye zvekuita zvekutumidzira mumwe munhu kuti anonzwisisa, handiti vakuru vanoti inonzi chi, imbira yakashaya muswe pamusana pekuita sei,
pekutumira.
Pekutumira. Saka kana iwe uchizivo ane kambani kuti ngaasatumire. Asi chimwe chandiri kuda kuti ndiwedzere ndechekuti panyaya yemutemo, pachapiwa notice yekuti license richakanzurwa, minister, line minister, anofanirwa kunge achiudzwawo futi interested third parties anobata zvakare vashandi vemakambani yayo kuti kambani yamuri kushandira iyi haisina license rekuti iite basa rairi kuita. Ini kana ndiri mushandi wekambani yakadaro, ndinobva ndatomhanya kune maboka anomirira vashandi kuti aiwa, please ndibatsirewo, because vanhu vari kurana kambani yandiinaro indururani, dziri kuda kuti ndishaye basa. Saka ibva ematoita vobva vatonogadziridza kuti chii, vashandi vakwanise kuwana, kana ichinzi ipackage ka, vakwanise kuwana package ipapo, nokuti kambani iyoyoyo kana isina business rekuti irambe ichiita business rarinoita, ichangoramba ine midziyo yayo iyoyo inenge isingashandi,